Mutungamiri wenyika vachitungamirirawo bato reZANU-PF musarudzo dzemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza vechidiki vebato ravo kugwe rusvondo rapera kuti hurumende yavo yakwanisa kukwezva mari inosvika mabhiriyoni 16 kana kuti $16 billion yevekunze vari kuvimbisa kuzotanga mabhizimisi munyika kana kuti foreign direct investment kubva zvavatanga kutungamira nyika mukupera kwegore rapera. Nyaya iyi yakonzera gakava munyika, vamwe vachiti izvi zviroto asi vamwe vachiti zvinokwanisika nekuti Zimbabwe igombo chairo munyaya dzezveupfumi. Mutedzeri wemutungamiri wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vaKalisto Jokonya vanoti zvinokwanisika.
Vonai kuti Zimbabwe inyika yanga yakavharirwa kwemakore anosvika 25 years tisina kana business ratakachidhira naro, kusina kana zvitsva zvakamboitika muno muZimbabwe. Saka vanhu vose vari kutaridza kuda tapinda taita, ende mune zvakawanda zvinogona kuitwa muZimbabwe zvazvakangomira. Zvihombe, kune methane gas, kune platinum, kune madiamonds, kune mawater projects akawanda anoda kuitwa, kune nyaya yamagetsi yegoji inoda kuitwa iyo. Saka zvinhu zvakawanda zvoda kuitwa muZimbabwe zvazvakamira.
VaJokonya vanoti vaMnangagwa munhu anoratidza kuti akazvipira kuvandudza zvinhu.
Ndinovimba navo president kuona kwangu nezvavaita nezvavari kuita. Munhu anoratidzika kuva ane chido nebasa raanoita. Munhu anoratidzika kuva zvekare ane commitment yenyika yake. Ende munhu anoratidza kuti anoda kusiya legacy yesuccess.
Asi vari kupikisa mashoko avaMnangagwa vanoti nyika iri kutarisirwa kunzi nevamwe ndiyo iri kukura zvakanyanyisa muAfrica mugore ra2018. Ethiopia iri kutarisira mari inosvika mabhiriyoni 3,200,000,000 chete gore rose kana kuti $3.2 billion kubva kune vekunze. Vaimbova gurukota rezvemari uye vachitungamira bato rinopikisa rePDP vatendai biti vanoti hapana chavari kuona chiri kuratidza kuti Zimbabwe ine kana kobiri zvaro yayawana kubva kune vekunze.
Foreign direct investment, you see it on the ground because there's no one who bring us $16 billion away yakuno kuZimbabwe. So kana mangoita even $500 million, you can see it because that money is going to a project. So you will see ne construction, you will see ne money markets akuita huge movement. So all that he's talking about is what air. There's not a single crane in Zimbabwe except crane iri pamakandiwa kuna enterprise roduku.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanotiwo Zimbabwe ikaita zviri kutaurwa navaMnangagwa inenge yaita chishamiso padunhu.
But makaona nyaya yemainvestments atiri kutaura iyi, makaona nyika muAfrica for example. Vakataisa nyika yakaita seSouth Africa or even Nigeria naEgypt, hadzisi nyika dziri kuwana foreign direct investment ingapfuure $8 billion pagore. Saka Zimbabwe takanzi tasvika kuma $16 billion tatoseta record isati yamboitika kumadeveloping countries.
Vatiwo vanhu havafaniri kutarisira zvivimbiso izvi sekunge mari yatopinda munyika.
Haisi mari yatoiswa muZimbabwe, asi mazhinji acho angori mainquiry nemapledge nemapromise ekuti makaita ABCD mari ichanzenge ichiuya tisika zenge tichiinvesta mari kuZimbabwe. Saka haisi mari yatatonayo.
Ko, chii chingade kuitwa neZimbabwe kuti ikwanise kukwezva vekunze? Dr. Chitambara vanotsanangura.
Think chakakosha pari zvino chatatarisa nacho inyaya yemaelection. I think my investor mazhinji atirakuona kuti zvinobuda zvakamira sei nekuti politics inoafecta economy.
Gore rapera kambani yeQuantum Global Research Lab yakati Morocco ndiyo nyika yemuAfrica yakakwanisa kukwezva mari yakawanda ichiteverwa neEgypt, Algeria, Botswana neCote d'Ivoire. Zimbabwe yainge iri pachidanho chekupedzisira.